Amai mei avo vari kushanya muAfrica kekutanga kubva pavakapinda muMazimba muna 2016 vatanga nekushanyira South Africa nhasi uko kwavaita musangano nemutungamiriri wenyika iyi vaCyril Ramaphosa. Vane ruzivo nezvaitika musangano uyu vati amai mei navaRamaphosa vazeyawo nyaya dzesarudzo dzakaitwa muZimbabwe musi wa30 Chikunguru pamusoro pekuzeya nezvekudyidzana kwenyika dzavo. Munyoro anoona nezvemitemo muZANU-PF vaPaul Mangwana vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo amai mei vasina kupinda muZimbabwe vanovimba kuti Zimbabwe yamirirwa zvakakwana navaRamaphosa sezvo vachiti hukama pakati pehurumende yavamunangagwa nehurumende yeSouth Africa hwakasimba chose. Mumiriri weBritain muno amai Catriona Lane vakaratidza mumwedzi mishoma yadarika kuti hurumende yavo yaitsigira hurumende yavamunangagwa. Vamangwana vati hurumende yeZimbabwe ikagadzirisana neBritain panyaya yekutorwa kwakaitwa varunguminda kudyidzana pakati peZimbabwe neBritain kunogona kusvika pachinhano chepamusoro.
Isu Zimbabwe President Mnangagwa vakabuda pachena kuti vane policy re-engagement. Britain ndeimwe nyika dzatine ukama hwakadzika dzika, tatiri nhengo yeCommonwealth, tine maishuzi akawanda akaita kuti ushamwari hwedu neBritain husafamba zvakanaka kunoda kuti hugadziriswe. Makambani mazhinji ari muno muZimbabwe ane hukama nevanhu vekuBritain because tatiri ecoloni yeBritain, tiri nhengo yeCommonwealth. Saka takaapply kuti tirejoin the Commonwealth tikasimbisa ushamwari hwedu neBritain, tinoona kuti investment flow inouya yakasimba nokuda kwokuti we are a former colony, tine hukama hwakadzika midzi neBritain. Hatina kumbokonana neEurope, hatina kumbokonana neAmerica, takakonana neBritain panyaya yeminda. Saka tikagadzirisa ipapo hukama hwedu nedzimwe nyika hwese hunoita hwakanaka. Vamwe vakatotevedzerawo vaona takonana neBritain. Germany chaiye hatina kumbotukana nayo, France hatina kumbotukana nayo, but tikangira tangogadzirisa hukama hwedu neBritain hunoita kuti Zimbabwe ijidzane nedzimwe nyika dzakawanda, then my investments auye. Nokuti Britain payakangotanga kuti musaenda kunoinvesta kuZimbabwe, Europe yose yakamharikira kuinvesta kuZimbabwe, ndozva konzeresa kuti tive nemaeconomic challenges. Saka vamunangagwa ari very very clear kuti re-engagement yokutanga ndiyokuwirira neBritain. Saka tinotofara kuti vauya kuAfrica and tine shamwari dzedu dziri muAfrica dzatoziva kuti nyangwe tikasava pahurukuro idzodzo nyaya yeZimbabwe inototaurwa chete. Vana President Ramaphosa vanoziva zviri kutinetsa nezvatofanira kugadzirisa muno muZimbabwe. Saka tine chokwadi chekuti pavachakurukura nyaya dzimwe dzese vachaisa nyaya yeZimbabwe mukati mehurukuro idzodzo zvoita kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka.
Asi vanoona nezvekurongwa kwemisangano muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya vati amai mei havaizouya kuZimbabwe sezvo nyaya dzesarudzo pamwe nekodzero dzevanhu dzisiri kubatwa zvakanaka nehurumende yavamunangagwa.
Kusauya kwaTeresa Mei kunyika yeZimbabwe zviri pachena kuti muZimbabwe hamusati mava neutongo hwojekerere. Zviri pachena zvakare kuti vaona ivo kuti hurumende iri munomu haina kusarudzwa navanhu. Hurumende iri munomu yakabira sarudzo, naizvozvo havagoni kuuya munyika ine hurumende isina kusarudzwa nejekerere. Kechipiri, munyika yeZimbabwe mune boko shindi, munyika yeZimbabwe hamuna runyararo. Hakuna munhu angada kuuya munyika isina runyararo. Ndiri kutaura izvi maringe nezvakaitika zvinozikanwa nenyika yose kuti munyika ino yeZimbabwe vanhu vari kurwa kumamisha, munyika ino yeZimbabwe vana veZimbabwe vasina mirizhonga vakafugwa vakaburawa nechihurumende chavamunangagwa. Saka naizvozvo amai vedu Teresa Mei havangauyi muno kuzivuya kunyika ine vanhu vane umhondi, ine vanhu mabhinya vanouraya vanhu.
Vamangwana vati kudyidzana pakati peBritain neZimbabwe kuchanyatsosimba kana Britain yabuda muEuropean Union kana kuti EU muchirongwa chiri kudaidzwa kuti Brexit, sezvo Britain ichange yave kuzviitira zvinhu zvayo yoga zvisinei neEU.
Mukana uripo ndokuti pakubuda kwaita Britain muEuropean Union takugona kudyidzana neEuropean Union tisingatauri nyaya yeBritain kana kukonana kwedu neBritain. Tinongobvunza vana Germany nana France nana Italy kuti naivedwe imi nesu takambokonana papi? Havachagoni kutaura nyaya yeBritain ivo. taugona kutaura navo takanangana nezvehudzana kwedu navo zvisine nenye Britain. Britain ozvakare taugona kuti ya tano mukano kuti Britain yabva muEuropean Union iri kutsvaka ushamwari hutsva nenyika dzomuAfrica pachaiyoga, and Zimbabwe is critical. Inozviziva kuti Zimbabwe ine influence muSadc, saka zvichatibetsera izvozvo kuti tigadzirise ushamwari hwedu neBritain, nokuti taakugona kutaurirana tega kuti hambokanganisirana papi. Iko zvino Britain iri kubvuma kuti nyaya yeminda ngaichiva sure kwedu titange kuvakazve ukama hutsva. Saka zvinotiitira nani, taakufokasa on economic relations pakati pedu neBritain.
Asi vachibaya vati kuti zvinhu zvinakire Zimbabwe munyaya dzekudyidzana neBritain hunge Zimbabwe yasvika pakuita sarudzo dzakajeka nekuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nemitongo yematare.
Chinodiwa munyika yeZimbabwe mwana mai angu zvinhu zviri pachena. Chinodiwa munyika yeZimbabwe ndechekuti chihurumende chevamunangagwa chiremekedze kodzero dzevanhu dzokusarudza mutungamiri wavanoda pasina kubirira. Chinodiwa munyika yeZimbabwe kuchirunhu ngati nini free and fair election, kauti sarudzo dziri pachena dzisina hutsotsi mukati.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaConrad Gweru vaudza Studio 7 kuti kusauya kwaamai mei muZimbabwe mucherechedzo wekuti nyika dzekumavirira dzisati dzaziva padzimire zvitevera sarudzo dzemusi wa30 Chikunguru dzinonzi navachamisa dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro.
Kunoratidza kwega kuti Britain haisati yasvika padanho rekudyidzana neZimbabwe kunyanya-nyanya utungamiri hwavamunangagwa. Zvakakosha kuti vamunangagwa neutungamiri hwavo hwanoti hutsva vaedze kubva mumafambiro aiita vamugabe. Tinoziva kuti gore rapera vamunangagwa vakatora chigaro chekutungamira Zimbabwe nemasimba vachishandisa mauto. Mushure mekudaro vakabva vatanga kutendera nenyika zhinji dzekunze vachiedza kuumba ukama sezvo vaipomera mhosva kuna vamugabe kuti ndo vakaputsa ukama nenyika zhinji dzatanga chimbodyidza nanzo kare. Zvakadarozvo kupfuurwa kwakaita vanhu panguva yemaelections uye zvemabatirwo akaita maelections anenge akanoratidza kuti vanhu vazhinji vatogona kuzodyidzana navo havana kufara nazvo. Naizvozvo ndo zvingava chikonzero chandoona chekuti vateresa mei vaona zvisakafanira kuti vange vachishanyira Zimbabwe panguva ino, nekuti Zimbabwe haisati yataridza kushanduka munyaya dzekutonga kwaimboitwa navamugabe. Naizvozvo vamunangagwa vachirungofamba nemafambiro aiita vamugabe pari zvino.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute in Zimbabwe vaProsper Chitambara vati Britain inokwanisa kunyatsodyidzana zvakanyanya neZimbabwe kana hurumende ikavandudza mitemo inoita kuti vemabhizimusi vekunze vade kusima mari dzavo muZimbabwe.
Brexit I think ichanyanya kuti benefita pakuti ichaita kuti trade yedu neBritain kunyanya neBritain itosimukire zvakanyanya. Ndosaka muri kuona Theresa May ari kuuya kuAfrica, ari kuuya kunotsvaga mamwe maopportunities, nekuti madiscussions awo haasi kufamba zvakanaka pari zvino pane ino nguva. Saka vanogona kutadza kuwirirana mune zvakanaka. Saka zviri kunopawo mukana kunyika dzekuAfrica kuti dzikwanise kunge dzichiwedzera zvatinotengesa kunyika yeBritain. Zvaimbotengwa kudzimwe nyika dzemuEurope zvine zvaakubvawo kunyika dzemuAfrica. Ndosaka ndambotaura nyaya yekuti ngatikwanise kuimprova competitiveness necapacity yedu, kuti pazvinoenda kunana Britain zvinoenda zviri competitive, zvinoenda zviri zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvinoita kuti tikwanise kunge tichiwanawo mari yakanaka inodzoka kuZimbabwe. Saka Brexit opportunity yakanyanyisisa kuti tikwanise kusimbaradza ukama hwedu more nenyika yeBritain, provided tagadzirisa zvimhingamupenyu zvekuita kuti local economy yedu isafambe zvakanaka.
Amai mei vachibva muSouth Africa vari kutarisirwa kunge vari kuNigeria mangwana, uko kwavachanoita musangano nemutungamiriri wenyika iyi vaMuhammad Buhari vasati vaenda kuKenya, uko kwavachanosangana zvakare nemutungamiriri wenyika iyi vaUhuru Kenyatta, avo vakabva kuonana nemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump Mushure memusangano wavachaita na Mai Mei, vakenyata vakatarisirwa kuenda kuChina. Kwa vachanoita musangano nemutungamiriri wenyika iyi, va Xi Jinping, wekusimbaradza nyaya dzekudyidzana pakati penyika yavo neChina. Amai Mei vakatarisirwa kupeta kushanya kwavo muAfrica nekunoona mauto enyika yavo ari muKenya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.